indictment kutoka Zimbabwe, do you think that is someone kana zamanisi yoku ya kukoti Kidera Mosha inenge yaiswane da. So apa grand jury isangano rema citizens aninga ka mandate on terms of the law ku investigate nyaya vachiona kuti nyaya yavanenge vakapirwa na prosecutor kuti inokwanisa here kuti itongeke. Saka pana nyaya ya Trump inyaya yekuti grand jury yakaona kuti va Trump vane nyaya yanofanira vachianza ende vanofa vago vachizouya kukoti vachionekwa kuti vatongwa.
Inyaya yei yavari kupomerwa?
VaTrump vane nyaya dzakawanda dzavari kupomerwa. Mapepa acho ari kutaura kuti VaTrump vane nyaya dzinokwana kusvika 30. But nyaya chai chayo yakakonzeresa izvi inyaya yekubhadhara umwe mukadzi aimboita zvemafirime echikuru kuti anyarare, iyi inonzi pachiyungu hush money. Saka iyoyo nyaya iyo ndo yaisa kuti paite dzimwe nyaya dzakuchibudawo dzinokwanisa kuita 30 dzekunzi VaTrump vanofanira vachiuya vachidera.
Tinoona ivo VaTrump vari kuti ivo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ndo vari kuita kuti izvi zviitike, kuti ivo VaTrump vavhiringidzwe panyaya yavo yavari kuda kuzokwikwidza zvakare semutungamiri wenyika. Munoona sei izvi?
Aya, ndoona senge kuda mafungiro avo VaTrump sezvo vaive mutungamiri wenyika ende vakambokwikwidzwawo naBiden vari mudemokrati ivo vari murepublican. Ende mashoko akadai so mashoko atinoziva kuti anogara achingotaurika especially kana dziri nyaya dzepolitics. But iyi nyaya iyi yaane nguva ichiinvestigatewa nemaprosecutor ekuNew York Manhattan. Iyi nyaya yakatanga kuinvestigatewa muna 2016 ivo vaBiden vasati vambopinda even picture. Kana yazoenda pamberi pegrand jury zvinoda kutorewa kuti zvazvemutemo pasina nyaya yenyaya yakatoraswa kudai.
Tingaonawo zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Zvakadai so I think tichiri kumasuwe kwenguva especially kana tiri kuZimbabwe, nekuti izvi zvakadai so zvinotaridza kuti matare anoshanda kunyika dzakaita seAmerica kunoku. Apa ndopa patinoona yatinoti independence yejudiciary, nekuti uyu aimbove mutungamiri wenyika aitorana even iwo madepartments yaya akuchimutonga iko zvino. Saka zvinotaridza kuti hapana chatingati chingasoreke panyaya iyi. Ende zvinhu zvokuti kana tichiona nyika dzakaita seZimbabwe zvinhu zvofanira zvichionekwa zvichidzidzwawo kuti nangwe uri mutungamiri wenyika kana uri ani zvake anenge achishandira muhurumende unokwanisa kubatwa nenyaya kana wakavhiringidza mafambiro ezvinhu nangwe wanga uri president even before our president.